right after the international news.
Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 12, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vasvika pazuru zvina nemazana masere negumi nevasere kana kuti 4818.
Hapana musangano watati tapinda watati taita nevatungamiriri vatsva vakauya kuMinister of Health vanosanganisira Vice President novava Minister of Health zvakare vachiwenga.
Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveutano munyika.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro nderekuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID center yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba muCOVID center medu. Tichange tichivhura mamwe mawadhi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Kushomeka kwevashandi vezveutano kuparire nyatwa kunonzi kuri kukanganisa kurwiswa kwedenda reCOVID-19 ratekeshera munyika. Mutori wenhau Hope Ochingono otarisirwa kuudza dare redzimhosva mangwana mamiriro akaita zvinhu mumajeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vaive vasvika pazviuru zvina nemazana masere negumi nevasere kana kuti 4818. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vachiri zana nevana kana kuti 104 uye vapona vasvika kuchiuru nemazana mashanu nemakumi mana nevana kana kuti 1544. Vanhu makumi manomwe kana kuti 70 ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu chiuru nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1795 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa nzira yepolymerase chain reaction kana kuti PCR. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro ndevaya vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nezviuru mazana matanhatu nechimwe kana kuti 20,601,000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvinomwe kana kuti 747,000. Mutezeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe nemunyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza vanonzi havasati vaita musangano nevashandi vemuzvipatara vari kuramwa mabasa. Vakoti navana chiremba vave nemwedzi miviri vachiramwa mabasa. Asi vachitaura nezvekudomwa kwavachiwenga nemusi wechipiri svondo rapera, munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaida kuti vachiwenga vatange basa nechimbi-chimbi kugadzirisa zviri kunetsa mubazi rezveutano munguva iyo nyika yatarisana nedambudziko reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata vachimedza kana vachiwenga kanawo sachigaro wehealth services board Dr. Paulina Skosana kuti tinzwe diviravo sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi Tabata munyori mukuru wesangano ravana chiremba Resinia Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara avo vanoti hakuna musangano wati waitwa.
Parizvino hatisatiita wana mukana wekutaura navo uye hapana musangano uripo wakarongwa.
Asi munoonawo sei imi savana chiremba vakuru kudomwa kwava chiwenga kuti vave zvakare gurukota rezveutano vari mutedzeri wemutungamiri wenyika uye kudumwa kwava Jasper Chimedza avo vari kubva kubazi rechiuto.
Ama chiremba makuru anoona varwere muzvipatara zvehurumende takatarisa isu tikaona kuti vagadzwa ava ndo vatogadzwa vatoiswapo panzvimbo yacho. Hurumende ine zvikonzero zvayo zvayaitira isu vedu izvozvo hatisazvitsvagi asi chichatiri kuti chichatira kuona isu ndechekuti zvipatara zvacho zvashanda nekuti ikozvino zvipatara zvazvo zvisiri kushanda saka tinoti vagadzwa ndivavo ndizvozvo asi ngavaite kuti zvipatara zvishande ndozvatiringoda isusu.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vakuru Resinia Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo avo vatsinhirawo mashoko aDr. Musara.
Pari zvinezvi hapana musangano watati tapinda watati taita nevatungamiriri vatsva vakauya kuMinistry of Health vanosanganisira Vice President vanova vava Minister of Health zvakare vachiwenga na New Permanent Secretary. Hatisati takwanisa kusangana navo kuti tiite musangano. Takamirira kunzwa kubva pavari kuti vari kutirongerei.
Vana mukoti navana chiremba vave kutosvika mwedzi miviri vachiramwa mabasa. Mungatidzwa kuti zvinhu zvakamira sei parizvino?
Vana mukoti nevana chiremba vakangogara kudzimba. Vakamirira nyaya mbiri dzinofanira kugadziriswa dziri agent, nyaya ye salary in US dollar nenyaya ye PPE isiko kuzvipatara.
Takanzwawo bazi rezveutano richiti vashandi vave kuda kutosvika mazana mashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muzvipatara umu. Zviri kufamba sei chaizvo vadongo?
Nyaya yeCOVID-19 macases ari kuramba achiwanda. Avana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vari kubatwa positive muzvipatara and inyaya iri kutishungurudza zvikuru isu kunyanya sevatungamiriri vevashandi nekuti tiri kuona kuti hurumende iri kuregerera vana mukoti, hurumende iri kutiregerera. Takasotaura takasopa yambi kubva COVID ichitanga muno muZimbabwe kunana May uko pakatanga kudetectwa macases eCOVID muno munyika. Takayambira hurumende kana muchatondera takatomboramwa mabasa ipapo tichiti tiri kuda PPE yakakwana inoenderana nechirwere cheCOVID-19.
Makawana minduro era
turikuona sekunge hurumende haisi kuita kusvika chaipo chaipo panofanira kusvikwa kuti itipe PPE yekuti tikwanise kudzivirira vana mukoti. Vana mukoti vari panjodzi huru and ndozve zvimwe zviratidzo zviri kuita kuti vana mukoti vange pari nhasi vasiri kumabasa.
Mungatsanangurira
nekuti mahospitals edu environment yemuzvipatara medu haina kumira zvakanaka. Environment iri muzvipatara iri kuexpose vana mukoti yeti ndivo mafrontliners vatakatarisira vakatarisirwa nenyika yose. Isu tiri kuti hurumende ngaitore nyaya iyi serious.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Kushomeka kwevashandi vezveutano muzvipatara zvehurumende kunonzi kuri kukanganisa kurwiswa kwedenda reCOVID-19 munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Izvi zviri mugwaro raburiswa nechipatara chehurumende cheparirenyatwa zvichitevera ongororo yakaitwa nechipatara ichi. Gwaro iri rinoti kunyange hazvo chipatara ichi chakavandudza nzvimbo yekurapira varwere vanobatwa necoronavirus, chipatara ichi chiri kukundikana kubatsira varwere vakawanda nekuda kwekushomeka kwevashandi vezveutano. Mushure mekuburisa gwaro rinobata mafambiro ehurongwa hwekurapa chirwere ichi nematambudziko avakasangana nawo kubva musi wa 1 kusvika 24 Chikunguru, mutauriri wechipatara ichi Valinos Dire vati dambudziko guru kushaikwa kwevashandi vezveutano. Vadire vati nekuda kwedambudziko iri parire nyatwa haisi kukwanisa kutora varwere mazana mana nemakumi maviri nevashanu panguva imwe chete kana vashandi vezveutano vasina kukwana. Vadire vati chipatara ichi pari zvino chiri kutora varwere makumi matatu panguva imwe chete.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro ndere kuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID center yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba muCOVID center medu. Tichange tichivhura mamwe mawadi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Vadhire vati ongororo yakaitwa nechipatara ichi inoratidza kuti vanhu vazhinji vanozouya kuchipatara chirwere cheCOVID 19 chadzika midzi, izvo zvinokanganisa itsvo pamwe nekukwidza chirwere cheshuga.
Muongororo yakaitwa nana chiremba vedu zvakaonekwa kuti pavarwere veCOVID 19 vazhinji vanononoka kuuya kuzorapwa, uye vamwe vavo vanenge vazoita chirwere cheitsvo neshuga inenge yakakwira.
Chipatara ichi chiri kuchema chemawo nekushomeka kwemishonga yekubatsira varwere pamwe nekushayikwa kwezvekushandisa mukudzivirira kutapurirwa kwechirwere kuvashandi vezveutano. Sangano rinomiririra vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association, SIMA, rinoti kuva nevashandi vakakwana muzvipatara zvehurumende kunobatsira kuti nyika ikunde kurwisa chirwere cheCOVID-19 ichi. Mutevedzeri wemutungamiriri weZima Dr. Kudzai Masinire vakurudzira bazi rezveutano kuti rikurumidze kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano vachiti zvino zvingasimbisa kurwisa chirwere ichi.
Migove masalaries, maconditions of service asikuita zvakanaka, but takanangana necovid 19 vashandi vanofanira kunge vari varwi vehondo vakapfeka zvakakwana. Zvinopfekwa namasoja ehondo havangangoendi kuhondo vasina kupfeka zvakakwana. Saka zvinhu zvatinoona sekuti zviri pertinent hazii zvinhu zvenhando kana zvinhu zvatingamingitisa sezvinhu zvisina nebasa rese, zvinhu zvakakosha kuti vashandi vange vakapfeka zvakakwana.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanotiwo kunonoka kuenda kuzvipatara kwevarwere kunogona kuri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, vachiti zvipatara zvizhinji zvehurumende hazvina vashandi sezvo vari kuramwa mabasa.
Tinoti marapid response teams aya anofanira kuenda achinoongorora vanhu anotora mazuva akawanda kana mavadana kuti vauye vazoongorora munhu kuti ane chirwere chekorona here kana kuti haana. Izvozvo zviri kukonzerwa nokuti ivo vacho havana zvokupfeka zvakakwana zvokuti vaite basa ravo. Hurumende ngaimeke shure kuti marapid response teams edu ivo masutu atakawana akapfekwa kuHeroes Acre musi waichengetedzwa gamba rebiri vaparents shiri, masutu iwoaya ndo anofanira kunge achipfekwa nemahealthcare workers.
Hurumende inotiwo kushandisa pakuongorora kuti munhu ane utachiona hwecoronavirus kana kwete zvishoma munyika. Vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya dzemihoro isingakwani pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende kuti pane zviri kuitwa here kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano. Patafonera munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vati tinyore mibvunzo yedu asi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Mune imwe nyaya, zvinhu zviri kuwedzera kuipa munyaya dzezveutano munyika sezvo kanzuro yeHarare yavharama mumakirinika ayo nekuda kwokushayikwa kwevashandi. Makirinika ekanzuru ndiwo anonyanyoshandiswa nevagari kunyanya mumisha inogara vazhinji. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kuramwa mabasa kwevashandi pamwe nekubatwa kwevamwe vashandi vavo nedenda recovid-19 kwasiya makirinika asina vashandi vakakwana, izvo zvaakuita kuti vavharema mumakirinika aya vachisiya kirinika imwe chete mudunhu rega rega.
Vashandi vedu vazhinji manesi haasi kukwanisa kuuya kubasa. mucovid ino vamwawo vakabatwa nechirwere vamwewo vari kurakidzira saka hatisi kukwanisa kuti tivhure zvipatara zvese zvinenge zviri muguta reHarare takaongorora tikaona kuti zviri nani kuti titi nzvimbo dzese dzinge dzine chipatara saka takati toshandisa vashoma varipo tovaunganidza zviri shoma zviripo izvozvo tozounganidza kuitira kuti tikwanise kuramba tichipa rubatsiro kumaresidents tikanga tangoti tovhura zvese tichapedzisa tisakwanise kana kuita zvinhu zvimwe zvakaita sematerniti zvakaita sevanopiwa maARVs avo zvakaita sevanopiwa mapiritsi avo etb tinoda kuti district yega yega muHarare inge ine chipatara chakavhurika
vanhu vakawanda vaziva nezvekuvharwa kumakirinika aya pavanga vaenda kumakirinika ekanzu runhasi vachida kurapwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Mutori wenhau Hope Chingono akatarisirwa kupa umbowo hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri mangwana mudare musingabvumidzwe veruzhinji pamwe nevatori venhau. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Tuchisuwenya ii, bawispa mabaudi, vakumbira dare kuti Chingono ape umbo wake wemamirira keta zino majeri pasina vatorive na uneveru zhinji, vashiti mashoko achataurwa na Chingono. Anogona ukanganisa kuchengetedzeka kwenyika, majeri, vashandive majeri pamwe nevasungwa. Chikumbiro chehurumende ichi, chatevera kuda kuunzwa pachituru cheufakazi kwa Chingono negweta rake, amai Beatrice Mutetwa, awo vati majeri amusi kutevedzerwa zvakatarwa nehurumende, pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zvitevedzerwe senzira yekuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Vachipikisa chikumbiro chehurumende ichi, amai Mutetwa vati bumbiro remiteme yenyika rinopa Chingono mukana wekuti atongwe zviri pachena uye pajekerere. Vachiti kuti ape humbo hwake mudare musina vanhu zvinotyora kodzero idzi. Vatiwo mamiriro akaita zvinhu mumajeri anofanirawo kuzivikanwa neveruzhinji uye zvichaitawo kuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kumajeri kuitira kuti vashandi vemajeri pamwe nevasungwa vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Amai Mutetwa vaudzawo dare kuti Chingono ari kupona nekudya mabiscuits nemvura sezvo vachengeti vemajeri vari kuramba kuti avigirwe chikafu nehama dzake. Asi mutongi wedare Vangoni Nduna vati bumbiro remitemo hongu rinopa Chingono kodzero asi kodzero idzi dzinofanira kutyorwa kana zvichikanganisa kuchengetedzeka kwenyika pamwe nemajeri zvaturwa nedare zvatsini rwane rimwe remagweta achingono va gift mutisi.
Tapinda mudare zvakanaka tapanisa kuita chikumbiro chedu chebail tichiti pane zvashanduka asi tiri pakuita izvozvo tiri pakati pekuti tichiroda kuita chikumbiro chedu tatiti kuda kupa evidence kubudikidzana Hope Chingono muchuchisi vanova mabhaudhi vabva vasimuka vakati aiwa havana kusununguka naizvozvo nokuda kwokuti pane zvichataurika zvinobata-bata security yenyika kana kuti zvinobata security yeprisons saka nokuda kwaizvozvo vakumbira kuti majournalist nevamwe vanhu vese vabude vasine chekuita nenyaya yakusari mari nemusungwa saka isusu tanga tiri kupokana nazvo asi mutongi wabva wauya vakati aiwa chikumbiro chestate chanzwika.
Vamutisi vati havasi kufara nemutongo waturwa nedare kunyange hazvo nepfenyuro yezbc nebepa nhau reHerald vakakwanisa kupinda mumajeri vachiburitsa mamiriro akaita zvinhu mumajeri maererano nechirwere cheCOVID-19. Vamutisi vati hapana zvakawanda zvine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika zviri kuda kutaurwa naChingono.
Tinokutambira nekukuhudzika hatina kusununguka nawo nokuda kwokuti hatisi havasi kuziva zvatanga zvaachataura zviri kutyirwa zvacho asi mutongo watuwa nedare tongoteze.
Chingono uyo aunzwa mudare akasungwa nengeta dzemumakumbo izvo zvapa kuti magweta ake apopote akatarisirwa kupa ufakazi hwake mangwana mangwana ani mudare muine magweta nemutongi chete achitsigira chikumbiro chake chekuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Zvichakadai gweta remutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaMoses Nkomo vatiwo havasi kufara kuti nyaya yavangarivhume yatadza kupinda mudare pachinzi hapana mutongi wenyaya yavo.
Takanyora tsamba kustate tichivazivisa kuti nhasi musi wa12 tichange tichiita chikumbiro chekuti Jacob abhadhariswe mari yechibatiso. Takatarisana nokushanduka kwakaita zvinhu kubva musi waakatanga kunyimwa bheo. Nhasi tashamisika zvikuru kuudzwa kuti mutongi vanoita nyaya yaJacob havapo. nasi ende ndivo voga vanokwanisa kuita nyaya ya Jacob taudzwa kuti vachadzoka kubasa musuwe muvhuro wevhiki rinouya.
Nemwe onyaya yanga iri mumatare varwiri vekodzero dzevanhu vanomwe avo vakasungwa muna 2018 vachipomerwa mhosva yekunopinda misangano kumaldives wakanangana nekupirigura hurumende vabviswa muusungwa nhasi mushure mekunge hurumende yazivisa dare kuti haichadi kuenderera mberi nenyaya iyi. Vanhu ava vanoti vafrank mpahlo, vageorge makoni, muzvare stavile dewa, amairita nyampinga, vagamuchirai mukura, muzvare farire gumbonzwanda navachatenda mombeyarara. Kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu ava pamwe nachingono navangari vhume kuri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika zvasvibisa zita rehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukamerun vanhu varushora mirijonga ine utsinye wakanyanyisa yanga ichitirwa vanhu zvavo mumatunhu ari kumawirira kwenyika iyi. Musvondo rapfuura vari kurwisa vachida kupatsanura nyika iyi vakauraya vanhu 13 avo vanosanganisira vashandi vanga vachibatsira mumatunhu aya uye panewo mavhidhiyo anoonekwa madzimai achidimburwa musoro. Sangano reUnited Nations riri kuronga kutsvaga rubatsiro rwekupa zviuru nezviuru zvevanhu vemuBeirut, guta guru reLebanon, vakapona zvitevera kuputika kwebhambo munyika iyi. Imwe nyanzvi munyaya dzehutano hwepfungwa inoti zvakakosha chose kuti vanhu vane dambudziko rehutano hwepfungwa vapiwe rutsigiro nevanhu vari pedyo navo kuitira kubatsira vanhu ava kuti vakwanise kurarama munharaunda dzavagere. Dr. William Guri avanoshanda neboka rezvehutano hwepfungwa kuvana vadiki vari kuBritain vanoti basa ravo nderekupa rutsigiro kuvana, vadzidzisi nekuvabereki nechinangwa chekuti vana vakwanise kuwana rutsigiro vachiri vadiki kuitira kuti vakure vakasimba muhutano hwavo hwepfungwa. Dr. Guri vanoti basa rehutano hwepfungwa rinogona kuonekwa nevamwe sebasa risina kukosha asi basa iri rakakosha kwazvo uye rinofanira kutsigirwa neveruzhinji. Vanoti pane zvakawanda zvinokonzera kuti munhu arware nepfungwa zvinosanganisira kuomerwa neupenyu, urwere hweshuramatongo wakaita seHIV AIDS kana kushayawo basa chaiko. Vanotiwo ongororo dzavari kusanganawo nadzo dzinoratidza kuti chirwere chiriko iye zvino cheCOVID-19 chiri kukonzerawo zvakare kuti vanhu vakanganisike pfungwa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Guri kuti tinzwe nezvekukosha kwekunzwisisa dambudziko rehutano hwepfungwa.
Kwazvaiva vateereri, kwazvaiva Kandemiri. Ndini Dr. Guri, ndiri kuLondon. Ndinoshanda neboka rinoona nezveutano hwepfungwa hwevana. Saka tinopa rutsigiro muzvikoro kuvana, kuvadzidzisi nekuvabereki. Chinangwa chedu chikuru ndechekuti vana vakakwanisa kuwana rubatsiro rwakanaka vachiri vadiki, nevabereki vanovadzidzisi wavo vachiwana rubatsiro rwakanaka rwunomaererano nekurwara kwepfungwa kana matambudziko anosanganikwa nawo mupfungwa, vanokwanisa kuzokura vakasimba vasingazopindi mumatambudziko mazhinji anosanganikwa nevanhu mupfungwa kana vachinge vakura. Saka basa redu rakanangana nekusimbisa vadiki mupfungwa dzavo, muutano hwavo hwepfungwa kuti vakure vari mune zvakanaka. Ndo basa randinoita zvemuno muLondon.
Saka iro basa renyu iri Dr. Guri reutano hwepfungwa, ii basa rakakosha zvakadii?
Basa reutano hwepfungwa kana kuti mental health ibasa risinganyanyoonekwi kazhinji sebasa rakakosha. Asi tikanyatsotarisa chaizvo chaizvo, kushanda kwese kwatinoita, kurarama kwese kwatinoita kunobva mukuwa neutano hwakanaka mupfungwa. Munhu kana asina utano hwakanaka mupfungwa haagoni kugara zvakanaka nevamwe, haagoni kushanda zvakanaka nevamwe, haagoni kubudirira muzvinangwa zvake iye zvaanenge akazvirongera kuti aite muupenyu. Saka utano hwepfungwa ibasa rakakosha chaizvo ringadai richitsigirwa nemunhu wese.
Tiri kuzwa kuti chirwere chiri kuyezvino cheCovid-19 ichi chiri kukanganisawo pfungwa dzevamwe vanenge vasangana nechirwere ichi. Muri kusanganawo here nevamwe vane dambudziko ririkukonzerwawo nechirwere cheCovid-19?
Hongu ndiri kusangana nevanhu vane utano hwavo hwepfungwa hwakakanganiswa nechirwere cheCovid, uyezve ndiri kuona ongororo dzakawanda kana kuti research iri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana iri kutitaurira zvechokwadi kuti chirwere cheCovid chiri kukanganisa pfungwa dzevanhu. Tingati icho sechirwere chinobata bata nhengo dzemuviri, chinotobata batawo pfungwa mumusoro memunhu senhengo yemuviri. Vanhu vanenge vakapora chirwere cheCovid chiyechi vakuzoonekwa kuti mashandiro anenge akuita pfungwa mushure mekunge vapora chirwere anenge achiri kuda basa rakawanda, anenge achida rutsigiro rwakawanda. Saka tingati nenzira iyoyo COVID iri kuafekta urwere hwepfungwa kuvanhu. Iyo nzira iri physical, tozotoo nzira iri social. Iyi chirwere cheCovid chiri kuafekta kurwara kwepfungwa kuvanhu kana kuti utano hwepfungwa hwevanhu, nenzira yekuti utano hwakanaka hwepfungwa hunobva mukufambidzana, kudyidzana, kupindirana mudzimba, kugarisana zvakanaka nevamwe. Munhu akamanikidzwa kana kumbunyikidzwa kana kutadziswa kufambidzana nevamwe, munhu iyeye utano hwepfungwa dzake hunokwanisa kutanga kuderera. Sekuti munhu anenge ari mujeri kana kuti munhu anoiswa mune inonzi solitary confinement, iyeye anogona kutanga kutambudzika zvikuru mupfungwa pamusana pekuti haasi kukwanisa kuonana nevamwe. Saka mararamiro atiri kuita munguva yeCovid akafanana neusungwa, mararamiro ekuti haugoni kushanyira muwatidzani, haugoni kushanyira hama dzako, hausi kuenda kubasa kunosangana nehama neshamwari, haugoni kuenda kunzvimbo dzokufara kana dzekudyira dzakadai semarestaurants kana mapubs, hausikwanisa kuenda kumachechi kunonamata pamwe chete nevamwe kana kumitambo kunoona bhora kana kutamba bhora pamwe chete nevamwe. Saka marestrictions ese aya kana kuti kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu pamusana pekuti tiedze kuchengetedza utano hwedu munguva yeCovid kuri kuita kuti tirasikirwe nekufambidzana nekuyanana nevamwe kunoita kuti tive neutano hwakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyati zveutano hwepfungwa, Dr. William Gure vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko anotevera anobuditsa pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina. Kwemakore akawanda, hurumende yeAmerica yanga ichikumbira China mune zvakanaka kuti imire mabasa eutsotsi kumbunyikidza uye kusora muAmerica. Asi kwemakore ose aya, China yanga ichiramba kuteerera. Nenyaya yehunhini uhu, America yakazomanikidzwa kuvhara muzinda weChina kuHouston, Texas, mushure mekunge China yaedza kutora zvisiri pamutemo unyanzvi hwezvekugadzira mishonga uye kuda kupa choko muhomwe kune vamwe vashandi vepane imwe kambani inogadzira mishonga kuti vape China magwaro akakosha ekugadzira mishonga. China iri kuedzawo kutyisidzira zvizvarwa zvenyika iyi zviri muAmerica zvinopikisa kuti zvidzokere kumusha. Zvakaitwa neChina kuHouston zvakapfurukidza zvakanyanya zvakasiya hurumende yeAmerica isina chimwe chekuita kunze kwekuvhara muzinda uyu. Iri rimwe danho rakaomarara ratorwa neAmerica kudzivisa China kuramba ichipinda nemwenje mudziva. Kwemakore vamiriri veChina vanga vachibatwa zvakanaka neAmerica, asi ivo vachibata vamiriri veAmerica munyika yavo neseri kweruoko. Asi hamusi muAmerica chete umo vamiriri veChina vanozvidza nyika inovaremekedza. Kubiwa kwemagwaro enjere neumizha neChina rave dambudziko rakakomba pasi rose. Mazuva mashoma adarika, matare muAmerica akawana zvimwe zvizvarwa zvekuChina zviviri, Vali Xiaohu na Va Dongjiaji, zvine mhosva yekusora makambani emuAmerica nekuba zvakakosha pamakombiyuta. Vaviri ava vakanga vapedza makore gumi vachisora nekuba magwaro akakosha ane umizha hwepamusorosoro hwemaindustry kunyika dzinosanganisira America, Australia, Belgium, Germany, Japan, Lithuania, Netherlands, Spain, South Korea, Sweden neUnited Kingdom. Zvose izvi zvinoratidza kuti China inodya zvevapfupi nekureba mukuda kwayo kuti ive nyika ine upfumi hwakasimba pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti mureza kanaka vatereri.